A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, July 1st, 2019. This is Live Talk, and I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the life and legacy of former Vice President Joshua Nkomo, who died on this date in 1999.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks again for joining us tonight on Live Talk. We are talking about the legacy of Dr. Joshua Mkhavuko Nyongolo Nkomo.
Nkomo was detained at Gonakudzingwa Restriction Camp by Ian Smith's government in 1964, together with other nationalists, Ndawaningi Stole, Edgar Tekere, Enos Nkala, Morris Nyagumbo, and Robert Mugabe, until 1974. Following Nkomo's release, he went to Zambia to continue his activism.
Through the dual processes of armed resistance and negotiation, Nkomo led some resistance against the Smith regime.
Nkomo is said to have led a more formidable army, ZIPRA, which was dedicated to both guerrilla warfare and urban conventional warfare.
Just before independence, he was also instrumental in the formation of Nitram Trust, a venture that led to the institution of business ventures for the freedom fighters and acquired a massive array of property.
This was prior to joining the show. I mean, those who are ready to join the show, just give us a call now and let's talk about this issue. The number again, 001-202-619-2077, and as usual, we call you back, Chris.
Yes, Jonga, remember that we are streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and of course, VOA Ndebele.
Ndizvo amavadiwa vateereri nevatariri. Nasi izuva rakakosha, izuva riri kurangarirwa gamba renyika, gamba reZimbabwe, Father Zimbabwe. Chibwe chitedza, hanzi The Slippery Rock, vari va Joshua Nkomo, vakashaya musuwa 1 July 1999. Tichi vaipapo tichiveringa kusvika nhasi, tinoona kuti pava nemakore makumi maviri. Asi nyaya iripo ndeye kuti tisakanganwa norohondo nemabasa akaitwa navankomo. Vankomo vanozivikanwa kubva mumazuva akatanga nyaya dzekuita inganzi pachirungu resistance, vatema vachirakidza kuti aiwa tirikudawo kuti tinge tichizvitonga muZimbabwe. Kubva kuma 1940 something uko vankomo vanga vachiita zvekuratidza simba revatema kuburikidza nema trade unions vari kumirira vashandi vakapinda mukufomwa kana kuumbwa kwemapato ezvematongerwo enyika kubva kune mamwe akanga aripo nguva iyoyo kusvika vazopinda muzapu. Kusvika zapu yakaitawo boka revarwi rainzi ZIPRA. ZIPRA yakarwa vanga vaine muzinda wavo muZambia, asi vaibva imomo vachipinda muZimbabwe vachirwa nerimwe divi ZANLA yanga ichimirirawo ZANU yanga ichibvawo muMozambique vachipinda vachirwisana nehurumende yeutongi hweudzvanyiriri hwava Ian Smith nguva iyoyo, zvakaita kuti pasvike pakutauriranwa Lancaster House yakaita kuti pazove nerusununguko rwuripo nhasi. Vankomo vanonyanya vaziva nenyaya yekuti vanga vasingatarise rudzi kana kuti unobva kupi. Ndichiri kurangarira Chris ndichikura ini nakuma 1970, 69, 70 kwedu kumusha kwamurehoko. Vanhu vaitonge nechimbo chainzi soja rankomo nekuti vankomo vaimirira nyika yose.
Yeah,
vanga vasingatarise kuti unobva kupi. Zvaiita kuti vanhu vazive kuti munhu Zimbabwe muri munhu mumwe chete, kwete kuti unonzi uriani uriani. Saka ndiro zvatoda kuti kuru kure nhasi tichirangarira. Tambotaura inavakawanda vamwe vari kukurudzira kudai paitwa zuva rezororo rekuti musi wa 1 July inge chinza international holiday wanhu vachirangarira vankomo vamwe vachidai paitawo zvakaitawo kana mamwe mapoka nemasangano anenge achipakana anga wa scholarship nezvimwe zvakadaro ma foundation zvinenge zviri mustara vankomo so that kuitira kuti zvisakanganikwa basa ravakabata Chris.
Yebo Jonga, hayi mqotho lelo. Ye njengo kutsho kwamunye wamujonga kande miri lamhlanje ke sixoxa ngomuyi uDokotela Joshua Nkomo yena owazalwa ngomnyaka ka-1917 wase khulela ke kobulawayo lapho aya khona sebenza National Railways of Zimbabwe uthe railways lapho yikho aqalisa khona ukuthi abe ngumuntu okhanya ukuthi ukhaliphile kulapha ezokulwela ilungelo likaZulu ikakhulu lezisebenzi wasesuka wayafunda eSouth Africa lapho athola kona ke isicoco se-degree e-carpentry wasuka wabuyela njalo eZimbabwe lapho aqalisa kona umzabalazo leyazi ubana iqembu aqala ukulisungula lalithiwa lona i-NDP kungakabuyi kungakazalwa ke izaphu kuthe ngeminyaka elandelayo wasekuzalwa yona ke izaphu ibandlela labantu abaningi ababalisa u-Inosinkala Edgar Degere yelo mnumzana owake waba ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kodwa yena wazobuya phambilini lapho ephiwa ke isihlalo sokuba nguNobhala Jikelele. Ye uNkomo uyaziwa kakhulu ngokubumba inkampani yeNitram yona eyayimele iphathise abalweli benkululeko bevela egangeni ngabomnyaka ka-1979 kusanda qedwa inkulumo ze-Lancaster House. Yiko lapho iNitram inkampani eyaba le notho eningi kakhulu ebalisa amapulazi lezinye izakhiwo okwathathwa nguhulumende ngesikhathi sokuzaqala ke umbhuqazwe wegugurawundi. Sike ke sixoxe lamhlanje ke Jonga.
Ndizvozvo Chris, upenyu watiri kutarisa wa Joshua Nkomo munhu akaberekwa musi wa 19 June 1917 vakazoshaya musi wa 1 July 1999 and ndinonzwa kuti parunare tina vaBernard Manyadza. VaBernard Manyadza Chris vanhu vakawanda vanovaziva vachinzi Package Boyer ndo zita ravaishandisa munguva yehondo yechimurenga vakanga vari mumwe wemakomanda eZanla Forces vari kuMozambique ndemumwe wevanhu vakashanda navankomo saka tinavo pachirongwa tirokutagamuchirai vamanyadza pachirongwa. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Maybe I can start throwing a question that you can respond in English so that all our listeners can benefit. What can you tell us about today where Zimbabweans are remembering the works done by the late Vice President Joshua Nkomo?
Well, it is a very important day for us as a nation because this day is remembered by all Zimbabweans as a day when one of the greatest heroes of this nation departed. Comrade Nkomo started as early as the 50s, mid-50s. I still remember 1962 when he visited my district in Weza. Visiting his colleagues, Rana Chimombe, Rana Madondo, and every youth those days used to think about the comrade Joshua Nkomo. So that's the way, Wapera Baza, that's the way, Nkomo, as early as then. And I remember very well vividly when we sneaked to his meeting, he was talking about uniting Zimbabwe. If my memory does not betray me, the name Chibuziteza was given to him by people from Mafingo, the president of Mafingo province, Mawema, and so on. He was a great man, and you see his name lives on in Zimbabwean history. One day the true history of this nation will be told. that most of these politicians went through his hands. He was their mentor, and so on. Although some of them later on turned against him. As a part of the black part of our history, the saddest moment, one of the politicians called it the moment of madness in our history, that one day will be unpacked, and his name will be elevated to one of the greatest, even in Southern Africa.
Thank you so much, Vamanyadza. Ramba nyimuri paro nare Chris Wanzwa Norondo iri kubva kuna Vamanyadza. He's talking about the legacy of Dr. Joshua Nkomo from the early days. And remember, he was instrumental in the formation of the National Democratic Party in 1960. And that party was banned, and then they formed ZAPU in 1962, and ZAPU was banned in 1962, and they formed, they split, ZAPU split with ZANU, and ZANU was formed in 1963. He's a man who has been fighting for the whole of his life.
Oh, yeah. So the split didn't start with MDC, no.
No.
Now we know.
Yeah, now you know.
Yeah. Yes, can you tell us, Mr. Paka Chikoero?
Chipoera. Bernard Manyadza is the easiest.
Okay. Mr. Manyadza, can you tell us about how Dr. Joshua Nkomo tried to unite ZANU and ZAPU? We hear he did try, which led to some members of ZANU dying from what we heard, being assassinated. Can you give us a piece of that history?
I'm not very sure if I'll put it accurately, but what I lived through, or what I remember, is that in 1974, when they were released from prison during the term, he was one of the proponents to enlarge the UANC so that all nationalists are brought together under that one umbrella. And they were obviously unified in that organization to control that organization. Up to the time Comrade Tepo was assassinated, the name of the liberation movement, I think ZANU was the weakest of the three. That is ZAPU and the Frolis, although Frolis was not truly as big as ZAPU and ZANU. Towards the end of 75, when the initiative was from us, the fighters, I know Comrade Joshua Nkomo then was doing some kind of negotiation over the Victoria Falls of any blue train. When we successfully formed the ZIPA, I know he supported ZIPA because he was always been yearning for the use of the Zimbabweans. And when we suggested through Comrade Papa Moyo that all politicians must, especially ZANU and ZAPU, must come under one umbrella, we suggested the Patriotic Front. I know Comrade Joshua Nkomo took it up. Although there were misunderstandings, especially on the ZANU side, the idea about the Patriotic Front was later brought on by very senior military guys like Comrade Tongo Nkara and some politicians. The die-hard ones resisted uniting with ZAPU because of their personal reasons and probably personal greed for power. But when Comrade Nkomo visited Mugagau in 1975, his entire speech was about uniting Zimbabweans. I remember that when he was talking about that we are all Bantu, basically being Jebele and Shona. And he was saying the difference in giving names is one thing, but the important thing is we are all Zimbabweans. He gave this classic example that in Shona, somebody would be called Chipo. In Jebele, the same name would be Mexico. Mm-hmm. And the war, in an effort to indicate to us as fighters that you should not see the difference in the silos that you are belonging to, that you are Zan or Zandra, and that the Zapu and Zebra. But remember always that the important thing is that you are all Zimbabweans. You must put efforts to come together. Ask anybody who was at Mukagau in 1975 or who was at Morogoro. That was his entire thing.
Mm.
And up to the time he died, he was always preaching unity. Even the moment of madness, when he was forced into exile, when he came back, it was not a capitulation, but because he wanted to conclude his understanding that we must bring Zimbabweans together. He prepared himself to work under somebody who was his junior, Comrade Mugabe. So his junior when he was in Zapu, but he was prepared to work under him for the sole purpose of bringing together the Zimbabweans.
Okay, thank you so much, Mr. Manyaza. Can you please stay on the line? We have another guest, Mr. Mbuso Fuzwayo of the pressure group Ipechu Likazulu. Welcome to the show.
Thank you.
Yes, Mr. Fuzwayo, what are your thoughts on this day, the day that the late Joshua Nkomo departed from this world? What are your thoughts when you think about him and also when you look at this day?
It's a sad day because when you look at this day, you will just say, if Nkomo was alive, was it, if he was alive and in government, was he going to allow the government to go and shoot citizens? Was he going to say, let's hang on to power even if we have lost elections? Was he going to say, let's suppress the masses for the sake of us retaining power? So I think when you look at Nkomo, he was somebody who had a soft a heart for the downtrodden. So it's sad because when you look at what is currently happening, you can say we lack somebody with who has got a spirit of saying, I feel for other people, who can sacrifice for other people. But unfortunately, with the current people, it's about them and nothing other than themselves and their families.
Mm.
Yeah. Please do stay on the line, Jonga.
Mm. Yes, Chris, I just want to remind Zimbabweans and our followers out there that we have not forgotten about what happened yesterday in Egypt, where Zimbabwe was eliminated from the 2019 Africa Cup of Nations tournament by losing to DRC with a 4-0 margin. Tomorrow, we are going to give that topic the whole hour, discussing about that match, what went wrong, where do we need to prepare or make amends as a nation. Hello? Hello, Baba.
Hello?
Yeah, Linjan.
Linjan.
Suko na baba.
Yebo.
Yeah, lingaphi kwelizwe?
Ngoba ulawayo.
Ah, okay. Angazi ivolume yenu radio ingani iphezulu. Ungayehlisa nje kancane ngoba sizwa iecho la.
Okay, i radio ngivalila ngazi.
Yeah, ungani sekungqono.
Okay.
Yeah, ungasiphathisa ngohlelo lwethu la.
Ya, mina ngizokuthanda ukukhuluma kakhulu ngobaba uNkomo. uNkomo wayemuntu owayefuna ukuhlanganisa isizwe.
Mm.
Namhlanje esehlukeneyo, esiyekana ngemihlobo, uNkomo wayengayithandi leyo nto yokuthi abantu bekhethane ngemishobo ukuthi kule shona kulendelele kulani wayefuna ukuthi ayakhishwe seZimbabwe kodwa ke esehambile imfundiso yakhe yasana kwabanye but abanye behlule ukuthi behlale labantu labantwana beZimbabwe okwenamuhlanje siyazondana ngendaba yokubotshaniswa imfila njengezinja leziyabe ziqegwayo ngabantu laba bayehlule ukuthi besale bathi abanye babeshulekushelele sidla ngegama lakhe lethi hayi ubaba wathi ibheke abantwana kodwa ngathi ubabulala
hayi
so imfundiso kaNkomo yayiyakhishize esimkhumbula ngakho ukuthi nanamhla noma kungafakwa ama-homeday kuyabe kufanele uhlonitshila ngalo kuhamba kwakhe so isimo seZimbabwe sisikhangele kwakungafanelanga sibe kube namhla ngaso kulesi simo ngenjongo yakhe wayenayo uba kuNkomo uNkomo wayefisa ukuthi leli lizwe nganamhlanje siphambili kakhulu kodwa-ke laba abathathayo hhayi bayehluleka balibhidliza namhlanje sesishiyela ngitsho le mali yethu yelizwe sesifunga ukuba yi-eatingi kwakungasesisisa ngaba yalima sithole ukudla eZimbabwe namhla sesisikwa ngendlala bathathela ngitsho lezatshiwo zabo
hayi siyakuzwa sibongile kakhulu mnumzana
ya so kutsho ukuthi uNkomo kufanele simkhumbule kakhulu kuthi labo abashanayo noma kumbe ungumhlobo wokhe eZimbabwe alandele imfundiso kaNkomo angakhangeli laba abantu abadiliza iZimbabwe laba abasiyasibotshanisilisila njengezintsha
uzwakala isibongile kakhulu mnumzana
hayi ngingathanda ukubonga la
okay jonga the caller there he says Nkomo was non-tribal it wasn't a tribalist and he also you know he mentions the companies that he helped form for the war veterans and he says it's a good sign that he could have been a you know a best leader
mutereri wedu ari kuti dai vaNkomo vanga variyo vaita mutungamiri wenyika zvinhu zvingadai zvazvaka mira nepanga kusiyana nezvazviri nhasi unoona sei
ndinoda kubvumirana nazvo izvozvo ndinoda kuti vaitendeseka nokuvaka nyika yeZimbabwe ichokwadi vakanga vasingatauri vachiti kune vanonzi mashona kana kuti mazezuru kana kuti vamanyika kana kuti vaingotaura vachiti mazimbabwes mukutaura kwavo shona vobva mushona vodzokera mudera ndaisee future easily zvandisingaone kune vamwe vasingapindisi maefforts ichokwadi nekuti kana kuteerera vaiteerera ndinorangarira ini pavakauya pamugagao tikaitange 1962 akauya 1962 presentation yavo yavakaita panonzi pamashaya mvura asiri pari pakashopping center vakataura neshona throughout vachibva ipapo vakaenda kunonzi kuchifate vaingonotaura neshona throughout uchinzi vanhu vaitaura vachiti ngomani totaura shona kudai nhai vanhu vaita munoziva zvakare izvia zvekuma-60 kuti munhu achinzi ngomo munhu wechindevere asi kana kangeona aitaura neshona kudaro okuti sii kuti vanhu vaakufambidzana pamwe chete nespiriti iyo fast forward kumaseventies ikokoko ndo zvakataura izvozvo kuti mumakembi vaitotaura vachiti izvi zvamutiinazvo izvi zvekuti kuna vamwe ari kuzapu kana kuna vamwe ari kuzani zvaangofanira nevana munhu umwe chete kunzi chipo kana kuti anonzi chipo asi haasi madhiferensi yekuti atadze kuziva kuti muri mazimbabwenzi yakange iri spiriti yekuti ngativake pamwe chete so kuteerera kuti kuteerera changu chaingo kuti vari pasi pangu vanoti chii taizviona taona kana patebhuru pavakanga vakagara vachibvunza mapenetrating questions ekubvunza vanhuvizise kuti ini munoona sei kuti vaone kuti vision yatinai isi sei kuzandura ndo zvimwe cheteka 1998 What an encouragement. Evaguna, Mutunga, we politics. Kuzika Baiko to Anyama, Osika Taura. Kunelamo, I think I can go to Sikapo, can Osika Pantana Patri Wavano. Lema, the Vasigri Gaz. Could pass us Gigama, Vasangosika, Asap Vasangosika, the Motika, the Niko, Yigik, Kuzika Taura, the Buddha is a chat in the one with Iowa. Musango picked up on Gojanyama. The Vaputi. Munofana kuti munotsvaga maminero ngotsvaga zvekurima aiko vangomo zvechokwadi regai vakadzina navo mahwema ekumasvingo tibve chitedza nokuti yaiva hungudo yekukuya kutenedzera Zimbabwe raizikanwa kana kubatsira sangana navo kufrandi kumalipati uko kumatengo uko raizikanwa kana kudandi uko raizikanwa kuvictoria falls raizikanwa kubike bridge kunjoshwa ngomo Ila kuti panapa nditaureni ajoga kuti kana comrade Jongo Gara vakazvitaura vari ku 1979 kulangisa kuti takuenda kuZimbabwe zvekuenda tiri maseparate armies zvipuranezvanda zveAngola zvinonosara pasi toda kuti tivake nation ende vangu mutoda kuva recognize as a leader unongoziva kuti history iri kuru wewo ndokuti comrade Jongo Gara vakazongoshaya Wanda kuzeti implementi zia, kumashire kwa chini ya 77, kumri tunga la wakanga sasa tu wanyaso zuona, saka kuana, kuti ma junior commander zwa imboriwe, yuko pa wakanga wakul saka pa wakanga wakasumba kukapi huko, ataka kama zipani zipura, awana kwa visa spirit iyo, yekuti a saka ngi tingati vare, re Angola isi, saka mungo zia kuti wana wakanga wakao. Kura wari mmasailo. Kutuwa pukanyi masailo haya waone the broader vision. Wakati tuwa linguwa asa emwe hepu kuti history icha rekorda. Iku eti absorb kumri tongara kuti. Wakafawa akuona kuti. Kubatanze mazimbabweans. Yoko wakanaka. Hawa iti otu wachanga wa iwacha wa wari komanda. Kumri dumizo wari deputy. Yoko tanga uo zari wa uchipiri. Kutuwa wake Zimbabwe. Wakati tuwa spizi ya wangomo. Ya wakange waona kulangi sauti wangomo. Langa ita kuti beyond the longest mberi kwacho inge tichivaka Zimbabwe history zvayo iri kuruwo ndomba vazvo akakuitirwa utsinya ukadarika wakaitwa naSmith vakaendeswa muexile ndomba vazodzoka nespirit imwe chete yekuti
Thank you so much. Maito Vamanyadza rambai muri parunare timbotora muteereri tine muteereri vamasuku parunare linjani baba
Hello, ma.
Yeah, uti ini?
Haa, nirati mina kunjani, mnumjani.
Haa, skona.
Ungapi kwelizwe?
Haa, nisenka baase, babe, kweru na.
Baa, okay, ungasipatisa mwetle.
Haa, itilapa lami mkunu uti nge ikuzelele. Niyachabuda kakuru mwa wafoe, itilapa. Nje, ahoma kumanyasa, katesa, I think they are now revealing the proper history of Zimbabwe. Yes, that is name. The second word in the sister local who talk on what is the proper history of the Kuluma among the East Cutting or the Swedish and Wilson Tumbling. Have I done it? What I have to tell you about this is the city I land is in Bali, Muguwa in Bali. This is what is the sister is the founder, the father of Zimbabwe. Local into Engatine, you have said, Am I born? Can I have a test? Babu izolo laba ivabatwa umasikizini la kuthi imbali yehistory yeZimbabwe twale mtsana kaNkomo odiniso dalengwa abangasekho owabutongo gara wese njalo nje kodwa yabona ukuthi into yakhona manje inqasi senziwa kathesi kwakukhanya ngani sekunabantu ababandlula abantu kulusizi ngoba into eyenzakalayo ubaba uNkomo wakwaba lesikhathi sokuthi lezinto zakhe ezithinile ezingenabantu abakhe zathatha ngabahukuluzi ayibalwela kathesi ama farms they are no longer there. Abantu abakha abanye bafa beselezi emantolongweni ngezinto zokuthi khona imbali yani ukuthi ivalise kakuhle. Kodwa ngiyajabula kakhulu yikho ngizakuphinda kanenginingi ukuthi ubaba lo okhulumayo ngumanyaza lo ngiyazi nje ngezikhathi akukuthi badistorte i-history. Sasa sizamtshela ukuthi yelo uthi wawusindisanithina that ahambamntu wawusindisanithina. We don't want that. Kabayivalisa imbali yona le ikonde njengokuyiyo kungenani ukuthi lingaba lingelawo ubudlelwano obuhle phakathi kwenu libangaki nelibabili. Kabayivalisi ngempela lokho yikho khona kulusizi ngakho nje ukuthi umkomo wakho wagijimisa watoka wena caphukeli kuthembile njelokhu lalokhu kodwa ngiyajabula ngoba yena wayelimeli ilize lakhe. Wabuya kwaba namakorapto kunika ostres masiwa befuthi banikazezi bane wayekumela konke khonokho because ithina hayi bazaba balutshwane abale mbali namaqinisenende nyamanga loku ngazo yidingisiseka ababa unkomo i-remains the truth.
Okay, hayi kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu.
Jonga, the caller there is impressed with Mr. Manyatsa. He says Mr. Manyatsa is putting the record straight. He is, telling history as it's supposed to be. And he says, of course, there are some people who have distorted history, and it's not coming out as it is. Really happy with what Manyatsa is saying.
Mr. Manyatsa, you heard from the caller. Thank you. Rabbi Anymuri Parunare, maybe Thomas Wafubakunava, Fuzwayo. Mr. Fuzwayo, your take on what the caller and Mr. Manyatsa said.
I think what Mr. Manyatsa is saying and what the caller was saying is what Zimbabweans are yearning for. Because nation building, it requires that each and every player's contribution must be recognized. And there has to be truth-telling whereby we put things factually. To say so-and-so did this, so-and-so did this, then in the end, each and everyone feels his contribution is recognized. But it has always been painful that when people are talking, it's one narrative that comes up. But now the fact that people from who are in the Zanda side are able to say there are certain things that Zipra contributed, I think it is a start to nation building. Because it has been painful that people from the Zipra side played a role, but no one wants to turn out that people from Zanda are able to say our fellow comrades who are in the Zipra side played a role in the liberation of this country. I think it's a starting point to nation building, which is what Nkomo was fighting for. To say every person, every participant, his contribution must be recognized is important, equally important like the other person. Fine, Zan might have won political power, but it is the contribution of Zipra and Zanla that brought the independence of this country with the leadership of Nkomo.
Okay, thank you so much. Can you please stay on the line? Cecil Mnumzana Chuma, Central Committee Yebandla Le Zanu PF. Siyakwamukela kuhle. Babu Chuma.
Yeah, linjani
ngiyangizwa? Yeah, sesikuzwa. Siyakwamukela kuhle.
Siyabonga baba.
Ye, ungasitshela ukuthi imbali kamuyi ubaba uJoshua Nkomo wena uyibona njani, kakhulu lamhlanje kulilanga lapho asitheya khona ngomnyaka ka-1999?
Ebanzi kakhulu engeke yapho ukukhulunywa nje mahlayane nje ngomuntu omdala ikola ngobaba wesizwe. Ubaba Nkomo imbali yakhe igcina isiya ekuboniseni ukubana nxa umuntu ungumuntu empilweni uphila kumele uphile njani, ngoba wasibengisa ukuzithoba wathengisa uthando, wathengisa ukubambanisa, wathengisa futhi ukubana akuhatshwa ungabe bayisikhwaba ngesikhathi zonke. Kwesi sikhathi vuma uyehle uye phansi usenzela ibusasa lesizwe labantu bento ezinjalo. Lokho ngutho nxa ucabanga ngesikhathi kule ndaba yeku-ground lapha kwelakithi emandebeleni ne-Midlands. Ubaba uNgoma wawubona kufanele ukuthi azehlise azithobe acela ukuba nangcono sihlanganeni sibambaneni kube lokuthula kulokuthi abantu bethu beyale belokube beqedwa ngale. Khona khona nje kuphela uhle ukuthi ngize imbali yomuntu omdala, imbali yomuntu obanzi kakhulu, umuntu whom you cannot even describe easily. Yabona nxa sikusukufaka nje lula, that was a man among men.
Hayi, kuyezwakala ungabamba nje kancane laphasi kuye kubaba uManyatha, umnumzana Bernard Manyatha. Mr. Manyatha, you know, when I was growing up, I was barely a teenager, but we used to hear Lloyd, he is addressing a rally in White City Stadium. At the same time, he would be addressing another rally in Harare. What was all the myth about what you heard during the war, that he could perform some, even the time when he was said to be using, you know, his famous stick, he would disappear or become an ant or something like that. Can you tell us what you heard about all those myths?
Nothing like that. Yeah, guerrillas were often referred to as people with details. Those needs go along with the struggles. Even in the Mau Mau of Kenya, they used to say such stories. There was nothing like that. But because, I mean, it's a pointer to the indication that the Joshua Ngoma was very popular with everybody. They are saying when you're still a kid, you knew about Joshua Ngoma. But then there are people, everybody wanted to wrap that history off. But it has failed because Ngomo is a giant in the Southern African politics.
Yes, Jonga.
Ndonyaya imwe chete yandanichada kutozokubvunzai vamanyadza kuti taizwa kuti vangomo vanenge vari mugwanzura umu. Mozungwa zvakare nguva imwe chete kunzi vangomo vanga vachiadressa kuepoet nguva imwe chete kana kuBulawayo. Saka vange vane vanhu vakafanana navo here vaiita basa ravo kana kuti mishonga yaitaurwa nevanhu kunzi aishanduka?
Hakuna zvakadaro. Zvinongoratidza chete kuti vakungomo vakange vari vakange vaidiwa nevanhu vakawanda zvokuti isu vati taidzidine miswe aizivai vakatanga vane miswe vakawandisa zviya zviya kuti vangomo vaizika nevanhu vakawanda. Pandanditaura kuti pane tuzi yoti vaitoibwa zvekunzi zvurukuro tambana tsurukuro tambana chikerema tambana vangomo and so on tambana vanyandoro zvese izvi zvaitwa taitozvinwa tiri mateenager zvichiimbwa kura kuti ngomanga apopular zvichiyambidzwa nevarungu kamwe zvikao chiimba waitodaidzwa nemapurisa ombokwapurwa mbichana asi vanhu vaingoimba munatinifudza mombe zvazviya vachiimba kuratidza kuti maaiwa mudhara akanga achidiwa and akaramba achingova netimu iyoyo yekuti ada kuti nyika inoo ivakwe. Humiliation dzese dzakaitwa zviya akati ini ndoda kuti ndizobva vanhu vaa pamwe chete ndombovazvigona izvo. Asi tiri kuona kuti kwakuita regression kudzokera kuya ndokuda kusarana zvemarudzi tamonovabvunzo vayo vachitaura apo takutozoona kuti vanhu vaakudzokera kumashure kuya satakange tatopedza mukurusibo yesirago moti kuzanira nekuzipura kuti hakuna zvekusarura marudzi nokuti marudzi izvi iaccident yeevolution asi tinongova vamwe chete tinongova vanhu kana tinongova zibantu. Bigger picture is Africa ndeyedu iyi tese pamwe chete taizoonaka kwataichengetwa kuzambia kutanzania kumozambique tose kuti taichengetwa nevazvaviri velanguage yako kana kuti verudzi rwako. Saka tochiya kuno hwino tochidzokera zvekwakare kumashure kuzoka kumashure kwana vamuzingeri kuma40s
Thank you so much, Mr. Manyadza. Maybe I can give this opportunity to Mr. Chuma. Mr. Chuma, there are some who are saying that the present government is not honoring the late Dr. Joshua Nkomo as people would have expected. What's your take on that?
Mr. Chuma?
That is okay. And that's something that should be fixed properly without really having to accuse anybody or any institution of anything. As we speak today, in Bulawayo, the Zimbabwe Tourism Authority came through and there was a commemoration and celebration that occurred. There was a march, I think, from Mahomva Shopping Center, one of the monumental places in Popoma. They marched through Iminyela, and then they passed through his house in Philandaba, and finally they were at the White City Stadium where the activities the whole day. So already it shows you that government is already doing something about it. We probably haven't done much more than what people would expect, but something is being done already. ZTA is a government arm, so by it coming down to Bulawayo to carry out the that activity is a sign that we are moving in the right direction. I would love to see a day where probably his birthday or the death day is declared a public holiday. That would be superb, just like we had the 25th of February as a holiday to commemorate the birthday of our former president. So this should also probably transcend to the same level with the Joshua Nkomo status. Yes, he was father Zimbabwe, and definitely a bigger picture of what we can call a warrior indeed. And so definitely he deserves much more than we are giving him now. But like I said earlier on, you could never describe Joshua Nkomo. You could never give him enough honor because he was just too much. He was a man out of this league. He was called Chibwechete Kwese Kwese. He was spoken about in Chinoi. He was spoken about in Mutoko. He was spoken about in Binga. He was spoken about in Klambi. All over Zimbabwe, he was spoken about. And even beyond our borders, he was spoken about. So you can see that we are dealing with a big figure, a man of the people, Father Zimbabwe.
Thank you so much. Please do stay on the line, Mr. Chuma, Chris.
Yes, Mr. Fuzwayo, you heard there Mr. Chuma is saying that, of course, it's not enough the recognition that has been given to Mr. Nkomo. But what do you think should be the situation where you can say, yes, this is enough, this is appropriate? What do you think? What do you think should be done? Of course, there's talk of the holiday, giving the holiday, and also we know the Joshua Mkabuko Nkomo Airport, and also we have roads. What else do you need? Do you think should be done?
I think the people were clear. They wrote a letter to the government asking the 1st of July to be declared a public holiday. Then when people proposed that the ZANU-PF Youth League to come up with a counter proposal to ask for the honoring of Mugabe to be the 21st to be declared a public holiday. When you are to look at Nkomo and look at Mugabe, their contribution to the nation, Mugabe led the country. But Mugabe is one person who destroyed the country, who created the division on ethnicity, who led the genocide. So it is wrong. It was wrong for Emerson to confer. In fact, to declare the 1st of July, the 21st of February, a public holiday and say he is a model to young people. How do you say somebody who led a genocide is a model to people? Mugabe does not deserve to be honored. It was not proper to say the 21st is a public holiday than the 1st of July, because Nkomo was a nation builder. Mugabe was a divisive person. So I think it was going to be proper to all.
Hello, Mkoma Jonga. Kasimba, eh?
Kasimba, Diana. Oh,
Dramakoni.
Dramakoni, Marukufona, Marukupi.
To South Africa.
Aiwa, tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongo atipe zvamuinazvo.
Tinonzwa kufara. Ndirikunzwa kunyanya kufara zvikuru nekuti muri kuita basa rinonaka. Zvirongwa zvenyu hazvitariri ende ndini matoito ekutanga. Dzimwe nguva kana news chaidzo kuZimbabwe kana nhamo. Asi imi magona kutoita programu yekuti vanhu vataure nezvavangomo kamba. Baba venyika ende munhu ano akaita mabasa makurukuru erengwa zvakanyanyisa muupenyu hwevana veZimbabwe. Asi zvinoita kunge nehurumende iripo iyi zvinotoita kunge vangomo vakutoita munhu wemanga manga. Vamwewo vasina basa vatotoziva, vamwe vasina kana vana mafike zolo chaivo 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 chaivo. Vasina kana nebasa rese kana chimbwido havana kuchiita, havana muchibva. Ndo vakutoda kutoitwa mahovhe. Basa renyu riri kunakidza zvikuru ende nazwa upenyu hwangomo. Zvavari kutaura kuti zvaitwa nhasi machi yese yaoganaizwa nani. Oraiti ndiani anga achimirira hurumende kukoko kwamatwa ikoko? Ndiani anga achimirira hurumende kana kuti aoganaiza kuti ngavataure kuti zano ndo yaoganaiza? Vanhu vekubulawayo vatombozvifungawo, vanokoshesa, vanoziva upenyu hwangomo, ndo vazvifunga vega. Kwete kuti vangataura kuti nhasi kwakune mati kwakune ngavatonyarira zvavo, hapana zvavanombotitira.
Aiwa, regai tivape mukana. Vachuma vapindure. Vachuma,
ameno kuti vatsamire chii. Ndataura tourism authority, inoyo one of the arms of government under Minister of Tourism, iri kuhedwa namai Priska Mpfumira. Vauya kuzoorganiza nyaya iyoyo yekurangarira zuva ranhasi rekufa kwemukuru wedu, vachishanda pamwe chete neJoshua Nkavonkomo Trust iri muno Bulawayo. Saka zvinoratidza kuti hurumende already yatotanga kuita something towards kuti tinatorangarira vangomo nezvizere. Asi ndataura futi nyikadinini, vangomo hatingagoni kuti tinyatsogutsi kana kuti tanyatsovarangarira kana kuti tanyatsovaremekedza, because anga ari munhu mukuru chaizvo. Saka it will always be difficult to really fully say kuti haiwa tavarangara, but hurumende yatopindira. Ndosaka Zimbabwe Tourism Authority was here in Bulawayo nhasi kuchiita match iyoyo, of course in conglomeration with the Joshua Nkavonkomo Trust. Because they are not going to just do it alone. They had to involve the Nkomo family, the trust, and stuff like that. As Urumende has to pin the card. Saka, Musa, don't be full of hate and anger too much, Baba. Musa, family BP, Pala in Bhutana, and accept when government is doing a good thing, because I was. We acknowledge it. Not good every time, no guy. I think I'm sure of pause.
Thank you so much. Wachuma wamakoni ndofunga manzwa mhinduro kubva kuna vachuma. Tinotenda zvikuru, tichitendawo nekuti remekedza kwamaita. Tombozwa kune vamwe vateereri vari parunhare. Hallo. Hallo, ndofunga hatina mumwe muteereri. Kristi togona kumonzwa kubva kuna vafuzwa.
Yes. Mr. Fuzwayo.
Hello.
Yes, Mr. Fuzwayo.
Hello.
Yes.
Hello.
Yes, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Okay. Yeah, my question is, Mr. Fuzwayo, from what has happened since the death of Dr. Joshua Nkomo, do you think there has been some kind of laxity, especially when you look at some of the projects which were named after him? Like we have the hospital, it's there, but it doesn't have any equipment at all, and we also heard there were plans to move the to build a more bigger museum and so forth. What would you say about all those plans? Is there some kind of laxity in you know, moving forward those projects, or what do you make of that?
In fact, Nkomo, it's a bigger project than museums. You talk of the Atta immediately when you move, when you travel along Vic Falls before you get to Insusa. Immediately after the toll gate somewhere there, there's an Atta farm that it all the materials that you can think about, dairy material, but it's lying idle there. He was a developmental person. Unfortunately, because of this evil government, they made sure that everything that Nkomo had sourced for the development of the country, it cannot be made, it cannot be utilized, because it was going to create an impression that Nkomo was better in terms of sourcing development than those who won the political power. You talk about the hospital. I remember when Emerson came to Bulawayo last year. You know, it was early this year. He said in 3 months' time, the hospital will be functioning. It was just something that he said, and nothing has happened. So all the projects that Nkomo had initiated, a lot of them have been sabotaged.
Okay. Yeah. Oh, thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Vamanyadza, muchitarisa mabasa akaitwa navankomo, pane vamwero vamungatarisirawo kuti vanogona kunge vachiendesa mberi mabasa iwayo?
Ndichapinda kupindura, ndoda kuti ndiite point out my observation andi now about Zimbabwe, especially the tragic aspect of Zimbabwean history. Mazimbabweans vanonyara, vanotya, havadi kutaura nezvehistiri yavo. Regai ndikutaurire point imwe chete. Motikari yakafira tongogara tingadei tiinayo mumuseum, hazvitaurwi nezvazvo. Rekodhi yatinayo yekufa kwatongogara ndeyakaunda. Mukati memusangano hazvina kuitwawo here report yekuti zvii zvakaitika jazi jaizvo? Ndosendeka yakadaro. Iye zvino izvi varungu vari kupuhwa compensation, vari kupuhwa mapurazi and so on. Makomrades ekuzipura vari kumaassembly point vakaita mudeme vakabvisa mari vakatenga mapurazi. Hatisi kunzwa zvokuine mapurazi kumakomrades ekuzipurayo. Ndiri kuda kuvadzorera, kune reconciliation inodarika izvozvi izvi here? Ndosendeka ndakadaro.
Alright.
Yangu yechitatu observation. Sorry, ndikuita wapo, I know.
Aiwa, ndachidangwe kubatai muromo ka kuti mungomira mbichi hatingotora muteereri ari parunhare tavatadzoka kwamuri. Pane muteereri ari parunhare.
Alright.
Bata yenyu vamanyadza, ndine urombo. Regai tinzwe kuna mai Susan. Zvinjani mama?
Yevo mulaleli Susan.
Zvinjani?
Yes, sikhona, linjani? Ye, lingapi kwamhla?
Kobulawayo.
Oh, Kobulawayo. Ye, ungasiphi imbono yakho?
Okay, like njengokuthi Nkomo esimkhangela, ngisamkhangela njengomuntu obebrave, indoda elesibindi. Wayefuna ukuthi wayezwela abantu kakhulu ukuthi abantu babe lentuthuko lenkululeko. Athi ngokunanzelela kwami izishiso zakhe, indlela ayihambe ukuthi ayekulwa ngayo, akusabanga njengakhona lokho. Lingihlonipha iphiwayo, it's not worst njengomuntu owayemele iqiniso. Nawunga-assessa inkulumo zakhe, u-assessa imisebenzi yakhe, inhlonipha iphiwayo is not enough.
Belikhangelela ukuthi aphiwe inhlonipho njengani?
Like thathe sezithizi inhlonipho engabe iphelele sibili entweni zakhe. Like lawo nxa ungumuntu usifa, like uthiya izinto zakho, amaprojekthi akho, xa kuthiwa uyahlonitshwa kumele ahlale ephumelelise. Ijiki lesibhedlela sakhe la sisazisidilile asikazi sithinte ukuthi sitshengisele ukuthi whether it's a family thing whether it's but kunekhona to respect ukuthi ngesomuntu omkhulu owawulela ilizwe kumele ukuthi ngayi isibhedlela esinceda abantu but up to now sivaliwe kutshengisele ukuthi inhlonipho kayikho khona lapho.
Hayi, sibongile kakhulu ma.
Okay, baba. Ngiyabonga la.
Hayi, sibongile.
Eh, todzoka kuna manyadza nguva dzine dzakuti fambe ingo dimura yava manyadza tipe vamwe mukana.
Hacheka ndigura gure. Variko vanhu vanokwanisa kuumbika kusika papa kaita congregation komo. Asi handicap iripo yakakurisa. There's too much control. Angoda kuti asimukire so anodzwanwa pasi. Pane munhu ataura pachiti ndezvevhende yatotaura nezvekuti nhasi ndozva akafa vangomo. Kwedu kuno kuzva zvakanyarirwa kuti zvii kunyarara zvavo kuita sekunonzi iti is a non-event. Ndobva ndikuti maZimbabweni vanonyarei kuti vataure nezvehistory yavo. Kune zvinhu zvakawanda zviri kunyarwa kutaurwa apa zvakakanganirwa nokuti pane akutaura futi apa achiti kune vanoda kuzvisusukidza kuisa pamberi apo even pavanga vasiri ndo zvinotyisa izvozvo. Mukaenda kumawadzi uku kune maheroic people vakaita zvinhu zvavo nguva dzehondo nanhasi vanhuwo hazvitaurwe nezvazvo asi kuti kuneretwa
iramba
kubatwa.
Thank you amanyadza maita basa regai tiinzwe kuna vachuma mashoko enyu ekupedzisira vachuma.
Vangomo vari a unified in one of the in Zimbabwe. He was selfless and I'm privileged to go under his wing actually. Nekuti ndakakura kupfala ndava ndakakura pasi pemba vangomo and also because our church Ekwasengwane Ngomo is very close, so we need to interact very much. So I know him personally as well. And I know what you wanted for the people of Zimbabwe. And I wish that everybody in Zimbabwe could emulate at least half those traits to be a girl of Zimbabwe. They were selfless. They actually wanted to bring a relationship and ask second.
Thank you so much, Mr. Chuma. We have run out of time. I would also have given a chance to Mr. Fuzwayo, but Mr. Fuzwayo, I sibongile kakhulu isikhathi sesidliwe ngumango esizathintana kunhlelo ezilandelayo. Thank you so much, Mr. Joseph Chuma, ZANU-PF Central Committee member. We also had Mr. Bernard Manyadza, a war veteran from Wedza. We also want to thank all the listeners who managed to get through. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni Jonga Kande Miri tobata muzvirongwa zvinotevera. Mwarira zvakanaka.
Nera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington.